Twitter at Upfront Africa.
Mangwanani akana kavatereri chino sangana zvekare. Mangwanani anasi uri musi wemuvhuro chikumi 22, 2020. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Chinochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe 489. Madzimai matatu eMDC Alliance nhasi anotarisirwa kumira pamberi pedare redzimhosva kukumbira kupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti Zimbabwe inochifanirwa kutangidza kudzidzisa vana vechikoro pamusoro peuori nokuipa kwahwo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pamazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe 489. Vafa vave vatanhatu. Vapora muZimbabwe vave makumi matanhatu nevana 64. Mumiriri weHarare West mudare reparamende Muzvare Johanna Mamombe, mutevedzeri wasachigaro weMDC Youth Alliance Muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemurongi wemabasa Muzvare Netsai Marowa vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare repamusoro nhasi. Gweta ravatatu ava vaJeremiah Bhamu veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti dare riri kunzwa chikumbiro chavo chekuti vapihwe mukana wokubisa mari yechibatiso kunyangwe vatatu ava vari kuti vakapambwa uye vakagara muchipatara vachirapwa. Mapurisa ari kuti aya manyepo. Baba vaMuzvare Cecilia vaHenry Chimbiri vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa kujeri rechikurubhi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wezvamajeri Superintendent Mayor Kanyenzi, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChimbiri.
Hapana zvati zvachinja, chikafu vari kurambidza kubva kunze. Ini namai takatotadza kuendesa chikafu ichocho nokuti vakaramba magadhi eko maprison guards eZimbabwe. Vari kuramba, vari kuti tine mutemo watakapiwa wecoronavirus, hapana chikafu chinobvunza kupinda mukati, chikafu icho chinogona kuuya nechirwere. Saka zviri kunetsa, vana vari kutongotambura varimo mukati imomo. Unapwa hwanyanya kubva wagodzongera kudaro nekuda kwekuti udzinyiriri hwakanyanyisa. Naizvozvo nhamo yekuti vana vari kudyei, vari kuita sei, vari kupona nei, ndo nhamo iri kukuwadza pfungwa nendangariro. Pfungwa nendangariro ndo padzinozonyanya kuti saka vana vada kuurayiwa nenzara here, vanoda kuti vafe nekushaya chokudya here.
Ko icho chikafu chemujerumu chakamirawo sei?
Nekuti chikafu cherimo imomo chinototyisa. Hatingakwanise kuziva kuti chikafu ichocho chingararamise vanhu vakaita zvakadii, nekuti tagara tichinzwa kuti kunotonetsa chio chokudya. Havana chokudya. Kana nyika yese iri kutoshaya kudai, kuroti imomo muri kutonetsa, chikafu ichocho hachiwaniki chokudya. Saka ndo nhoroondo yandingakwanisa kukupindurai ndichiti vana havasi kupiwa chikafu chiri kubva kunze, vari kunyimwa, vari kurambidzwa. Nyango machiendesa handifungo chinosvika, chinenge chakutotyisa, nokuti tikasiya kuti tivape ivo magadzi kuti vaendese, kuroti norondo yacho yambunyikidzwa yatone uchenjeri une kusviba mukati.
Ko sei muchidaro vachimbiri?
Hatichazonzwisisa kuti chikafu chazenge chazopiwa mwana changa chakaita sei. Nekuti norondo yechikafu ndeyekuti munhu auya nacho anofanira kunopa munhu waari kupa panguva iyo yekushanya. Zvino chikazosara chikazotorwa nemuswe webere chikasanganiswa neiyo iyo chipembere zvakutorewa kuti zvaipa. Nyanga yechipembere inogona kuzowanika iri pamuswe webere. Saka zvinotyisa zvikuru. Ndo nhoroondo yandingataure, vana havasi kupiwa chikafu chiri kubva kunze. Vana vakatitaurira kuti vari kutambura varimo mukati. Saka ndo mamirira zvakaita.
VaHenry Chimbiri vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevanomwe 297,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemashanu 7,925. Vapora vanodarika zviuru zana nemakumi mana nevairi 142,000. Wandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni masere nezviuru mazana masere 8.8 million. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vave kusvika zviuru zana nemakumi maviri 120,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri 2.2 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nemana 464,000. Vaporavo vachidarika mamiriyoni mana nezviuru mazana matatu 4.3 million. Munyaya dzezveutano dziri kuyambira hurumende kuti zvinhu zvinogona kutonyanya kuipa kana ikasagadzirisa nyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba nevana mukoti pamusoro pemari dzavari kutambira, uye kusagadzirisa nyaya dzeuori dzaunza kunyuta kwakanyanya munyika. Vana chiremba vakuru nezuro vainge vaine urongwa hwekuita hurukuro negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo, asi zvakakundikana sezvo vainge vari kumatare edzimhosva uko vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori pakutenga zvikwanisiro zvekubatsira mukurwisa COVID-19. Nyaya iyi iri kubatawo mwanakomana wemutungamiri wenyika Collins Mnangagwa, uyo ari kuti ari kunyeperwa. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kusungwa kwavaObadiah Moyo kubata vanhu kumeso nekuti havana kubvira varara muchitokisi, uye hurumende haina kupikisa kuti vapiwe mukana wekubisa mari yechibatiso kunyange mhosva yavari kupomerwa yakakomba.
Ndakaona nyaya kana tikati chirongwa chavanotivo operation wakazowana fei zvichireva kuti ufume kuna vanhu vanonzi vana ufume varerwa vachifanira kukutsanangura kuti vakakuwana sei ufume ihwohwo, nekufungirwa kuti pama vakakuwana nenyaya dzouori corruption iyai. Ndo nyaya yakanyanya kubuda tichiona minista vehealth vachinzi vakasungwa, asi tichizohwa kuti manyepo kunzi vakavata kuchitokisi vakatovata zvavo kumba kwavo nokuzoenda voenda kukoti kunobhadhara bheu nokudzoka kumba. Ndo nyaya yakanyanya kukurumbira iyoyo tichiona zvedu ichipindirwa naana Professor Jonathan Moyo kwavari ikoko vachitaura vo zvavanenge vachifunga nezvavanhu wavo ikoko.
Iko shirikiti kwa mzimbao mwuzulenya ze uori pane chinombora tezao ere kuti shirikiti wa nimoyo ose uye kuti pacha buda shimwe chunu chinombachira kuti shumusuite nani
ndiro wanato kuti zirongwa sawari kuita kubatira kwazo kushoma ino kuti iwe macho wano ita zirongwa izozo wano fambita zirongwa izozo wachivunza kama kuti wakazi wana sei kwebo ba fundo abona ni sivana zono kuti tino ziyok sivana zo sivana zo waka zwana sisi saka ba nubacho wa rumba te chirungwa icho ucho aa nifungu uturu shinji kwa Zimbabwe kune chivi mzo lawani iwa abono kuti do wa mwevo vane zwana zo sisika zika mkuti waka zwana vo sei saka kana vo zo funza wa mwe shamari zavo kana naibo zino funzo wa nani zekare kubapa tanganya eza zina kutanga nasi irangu wa wazita kukundi operation wakazwana seyasi zaki ino jila ino corruption na ina mchanga nasi kwa pakose pa embe ita ipa kumari wa shuma shuma chiti wa tino nza kuti aa uyu wazo chore wacha kati asuru jiji wanche tino kwa kutu wasungwa wazore getwa wazo lai zekare corruption ya acho ndi wari kuitangira kumisoro soro ukumu asi corruption mzimbabu ino yaka zika miti chaizo saa kunya ya kumapato akasi ya nasi ya nehuru nindi kwetungwa sakazo wari kuita hindi kuona sikuti kungo kungo chera pamsoro chete to scrape the surface rasina ya ingu dzika midi ya kutio corruption kutizo wapo zii zambeta kutizo wapo zekari kutibze corruption ye zii zingaita kuti corruption itere Mzimbabwe ativoni wa kinyanyo kudzaka maziri kuti itere za chose
asi hurumende inoti iri kubata vanhu ichisunga vanhu vanenge vapomerwa mhosva dzeuori
vasungwa vacho ivavo handioni kuti takambo waisi pakapinda president Mnangagwa kuti kwaita listi ya vanhu vakaisa mari kuzhe listi yose yavanhu vakawanda wanda hatina kuona kuti chavakaitwa vanhu ivavo saka zvimwe zvinganguva zvokungotauravo hazvo kuti tichasunga vanhu tichadai asi hapana uwandu hwavanhu vacho vativasungwa vativatorerwa zvinhu kuti tinatsokuziva kuti corruption haisi kuzaramba ichipfuurira mberi sei zvekare ina handisi kunatsokuona zvirongwa zvinodzidzisa ruzhinji rweZimbabwe kubva kumwana uri kukura kuti asaita corruption kana akura zvokuzongotanga kusunga vanhu vakura ndozviya zvotonzi you can't teach you know any old dog new tricks kuti imbwa yakura haungazoidzidzisi zvimwe zvinhu zvitsva ndo zviri kuitwa izvozvizvi
munoda kuona hurumende yechidini
hurumende inofanira kana kupeti kuzvikoro kumasilabhasi kubva kukireshi chaiko idzidzise vana vari kukura kuti chinonzi uori chii chinonzi uori corruption yakaipa papi zveinodzivirirwa sei saka zvinoitirwa kuti hurumende yacho iri kurega vanhu vachiita corruption kuti igozowana basa rokuti taakuvasunga
ko kusungwa kwavaobhadhaya mwoyo munofungei nako pane zvamunofunga here kuti zvichabuda panyaya iyi
takanyanya ndibata mwoyo zvangu kusungwa kwavamwoyo vatakadagara kuona kuti mabasa avo omuministry of health andaiona kuti ndaapi nokuti vanenge vakambonyepa pasati pafa kutanga necovid zororo makamba kuti tine state of the art tine zvose zvose wozodinayo munhu unofa kuti nzi hakuna mavhendileta acho nyange mavhendileta acho aivapo hakuna magetsi anobayirwa kuti mavhendileta acho ashandi minista wati tine zvose zviripo saka ndo zvimwe zvinhu zvakanyanyondibata zvekare chimwe chandinogara ndichifungisisa ndechokuti maitikiro ari kuita zvinhu muzimbabwe zvose zvingava zvouori zvingava zvokudzaka kweupfumi hwenyika ko isu vanhu vemuzimbabwe ini nemi noruzhinji kwose rwemuzimbabwe chii chetingaita kuti tizvibudise mudambudziko ratiri imomo nokuti tingangoshora nhingi nanhingi tingangoshora ino dzimwe nyika tingangoshora nesu pachedu ko isu tinozvishora riini kuti tikwanise kuzvibudisa matiri imomo
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Daily News mune nyaya inoti kupindidzwa kwemutemo sezviri kuda kuitwa nehurumende kuchapa masimba kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vadome wavanoda kuti azove mutungamiri wenyika pamwe chete nemutungamiri webato reZANU-PF kana vabva pautungamiri. ZimLive.com ine nyaya yevaimbove gurukota rezvemasimba emagetsi vaSamuel Undenge vakatangidza nemusi wechishanyu kupika mujeri kwemakore maviri nechidimbu mushure mekutadza kwavo kuti mhosva yavo iraswe. NewZimbabwe.com inoti vanhu vasingakwanisi kutsanangura mawaniro avakaita upfumi hwavo vanogona kutorerwa upfumi hwavo kunyange matare edzimhosva akati havana mhosva. MuNewZimbabwe.com mekare mune nyaya pamusoro pevanhu vari kuita mari zhinji vachitengesa mvura. MuNewsday mune nyaya pamusoro pevanhu vechidiki vasingafare nekugariswa kwavari kuitwa muquarantine paBulawayo Polytechnical College vanonzi vave kunwa mishonga wekuchenesa maoko kana kuti hand sanitizers kuti vadhakwe uye vachifunga kuti zvinogona kuuraya utachiona mumuviri wavo. Izvo zvisirizvo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yai ndinonzi BM ndikutaura riri gogo renorth kwachireya ndinorima cotton. Ndine mubvunzo wokuti in the event of voting for a government pane here munhu achine shungu yekuivhotera government nechikonzero chokuti inini ndinorima cotton. Cotton company in Zimbabwe is wholly owned by government, which is run by ZANU-PF. Yes, yes, we are going to have cotton buyers, which is a natural capa. But Mnangagwa are going to share there that Zimbabwe is open for business. What kind of business are we trying to open? We are going to have cotton. Tunoda kuti titengewe cotton price iri nani.
Mamuka seiko pa studio 7 apo mamuka seiko chando uko kuri seiko. Aiwa ana sandina zvikuru hangu zvakanyanya zvandinazvo zvandoda kutenda ndongo tendawo nebasa ramunotiitira ure studio 7 rekuti we sound nawo dzinoitika munyika. Meme murambe makadero katenda iku.
Iya makadi. Ha chokwadi zvinhu zvakaoma zvekuti zvavaronge zvinhu kwazvo ari kuvakuru kuhaa zvinhu zvakaoma zvekuti hei nzara. Korona itori nani pane nzara, vanhu vaakupinda nenzara isingaiti, mari yacho haisi kushanda. Saka plasi vakuru ava vari kushungurudza vanhu, mapurisa nemasoja vaadei vamuonekwa kuti vodi. Haa chokwadi de zvabatsira kuti ivava vadei va gurunwa vasuduruke anoitwa vachamisa vatonge pane mabora ngoma. Chokwadi kuno kunzara yapedza, kune nzara isingaiti, munhu anogaisa hafu yegaloni cheyo, handiti nzara iyoyi.
Makadi pa studio 7 apo. Inini hangu ndiri bhoo. Inini hangu ndoda kumbotaura pamusoro pevanhu vezano ava. Vanhu vezano ava vanofanira kugadzirisa zvito zvavo, uori hwavo hwanyanyisa. Apa varongotuma mapurisa achishungurudza vanhu munzira, vachingovashungurudzira pasina. Ko vanhu voraramirepiko? Regai vanhu vararame. Ivo vari kudya vachiguta vachiraramisa mhuri dzavo, asi vamwe vanhu ndivo vari kushungudzwa kuti vasashandira mhuri dzavo. Musadaro. Kana maoneka kuti zvozvo zvenyika zvakukunda izvi, ende tingatoti zvakukunda izvo nyika izvi, siirai vamwe vafambewo naye ndima iyi. Imimi haa zviri pachena kuti makundikana. Kana maakupawo ticha $75 nanesi, unotengei naye $75. Munonyadzisa vakuru vedu. Musadaro, ndiri paJoburg apo. Zita rangu haritauri zvangu
apo pastudio 7. Aiwa zve tanga tichikumbirawo kubvunza ka kune avo veMDCT vari kudzinga nhengo dzeMDC Alliance kuti kana vakukwanisa kudzinga rimwe bato risiri bato ravo ngavadzinge kane weZANU-PF handizveri pamwe ndoo zvavava ngavachidzingawo kave ZANU-PF nekuti vakungodzinga mabato ese akangosiyana neavo inhengo dzavo here dzavari kudzinga nekuti kuri kunzi MDC Alliance neMDCT saka apa pari kutonetsa nangwe ivo vacho varimo muparliament vari kusiya munhu achita kupenga saizvizvizvi kutoratidza kutoti hatisi kuziva kuti kupe uyu apindwa nemweya rudzii kana akudzinga kana vanhu vese ngadzinge kane ZANU-PF tinzwe kuti ZANU-PF inozvimiririra here inozvimiririra here ZANU-PF kana ikadzingirwa nhengo yayo neMDCT ipapa panda kuonekwa kupe abhadharwa uyu abhadharwa handizveri ndatenda
Mufaro kwamuri mose muri yeZimbabwe tokutendai pane inonguva mose makateerera Studio 7 nevashamarari vacho tokutendai zvachose Mwari ave nemwe kusvikira rini nanini Arun tinemi veMDC Alliance vachamisi nyange vakakunetsai sei nyange vakakutukai sei nyange vakadzinga vadare venyu veparamende tinemi kusvikira zvanaka muri yeZimbabwe vatitsigirei vachamisi nyange zvakakosha nyange zvakanaka nyange zvaoma sei bhora mberi varume tisadzokere shure muri Alliance vatyingei varume hatina matii kuna Mwari Jehovha mupenyu vachatiyambudza nyange tasangana nekuhutu negungwa tsvuku tatadai kutarisana navo tichakunda chete tichayambutswa chete takatungamirwa nababa Chamisi baba Chamisi kwamuri inoti ifingayo varume tinemi titungamirirei kusvikira zvanaka hatina matei muri yeZimbabwe Mwari vachatinzwa madare eZimbabwe nyange akatirasa tofamba naMwari mupenyu havatirasi kusvikira rini narini handei varume
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona, rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court. Rakaramba zvinodiwa nehurumende yava Donald Trump kuti vana vakapinzwa munyika ino zvisiri pamutemo vari vacheche vabudiswe muAmerica. Mutemo uripo iko zvino unonzi Deferred Action for Childhood Arrivals kana kuti DACA unoti vana ava vamwe vavo vatove kumayunivhesiti vanozikamwa nezita rekuti Dreamers vapihwe mukana wekugadzirisa mapepa avo sezvo vakapinzwa muAmerica zvisiri pamutemo vari vadiki. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaKelvin Manduna vanoti nyaya yokupinda nekubuda kwevanhu muAmerica kana kuti immigration ndiyo nyaya iri pamusoro-soro pezvinodiwa nevatsigiri vavaTrump vachiti nyaya iyi iri kure nokupera sezvo America yakatarisana nesarudzo dzemutungamiri wenyika muna mbudzi gore rino.
Madrimas vanhu vakamuno muAmerica vari vana vadiki kaya kunoti sinoti vasina mapepa mavhiza kana kuti vamwe vaka overstay mavhiza saka havasi pamutemo in terms of status yavo vagare muno muAmerica saka vana vakauya vari vadiki saka asi zvino vanhu vakuru vambati vanoenda kucollege saka magariro avo muna muamerica agara akaoma zvikuru nekuti kana usina mapepa emuno voruzhinji rwavo vorovati havana mabirth certificate kana usina birth certificate unenge unodambudzo rekuenda kuchikoro une hauna yavanoti social security number inokubatsira kana uchida kuaccessa mabenefits emusystem kana kuti uchida kuenda kuchipatara wane insurance kana waakukura vanenge vadawo zvitambi zvekudriva saka sevanhu vasina mapepa akakwana apo zvee zvichivanetsa futi kuti vave vachiapply kumacollege saka vanhu vanogara mumashadows eupenyu chese masteps aunoita semunhu ane mapepa kwavari zvee zvakavaomera
hurumende yavatrump payakaenda kumatare edzimhosva kusupreme court uko chii chakanga chidiwa nehurumende yavatrump
hurumende yatrump iri kuda kuvadzinga iri kuti vanhu vakauya zvisiri pamutemo saka ngavadhipotwe izvi ndo zvavakaannounsa pavakaicampaigna saka hurumende yavo yati ngavachienda vaobama vanga vakaisa mutemo wekudhileya kususpenda kudhipotwa kwevanhu ava uye uchitendera kuti vapiwe zvitambi zvekudriva nemvumo yekuti vashande vawane mapemiti ekushanda zvakada kufana nezvakaitwa mazimbabwe nekusouth africa vapiwe mapemiti although vambacho vasiri vakaenda pamutemo vatrump vari kuti mutemo uyu wavaobama ngavauchibviswe vanhu ava ngavachidhipotwe ndozvavakaendesa kusupreme court
iyo supreme court payakaramba kutambira chikumbiro chavatrump pane zvavakataura here pane chikonzero chavakataura here
supreme court yakataura iyo kuti hongu inotenda kuti vatrump vanokwanisa pakati pavo ivo neparliament yekuno inonzi congress vanokwanisa kubvisa mutemo uyu wavaobama vachidhipota hongu vanozvitenda asi vanoti technicality iripo ndeyekuti procedure yakashandiswa vanofanira kufadza justification kuti sei vanoda kubvisa mutemo uyu and havana kutenda kuti hurumende yakaratidza justification iyi zvinokodzera saka vamwe majaji pamukota aiti nyaya ngaidzokere kucongress sezvo congress ndo inogadzira mutemo vamwe vakati kwete isu muno mukoti tokwanisa kuita decision saka pane kakusawirirana pakati kwemajaji but ruzhinji rwecourt rwakati ngavasadzingwa vanhu ava zvaitwa nehurumende zviri kunze kwehazvisi maprocedure
zvokuona kwenyu imimi munofunga kuti vatrump vachaita sei nenyaya iyi
vachatoendera mberi nyaya yevanhu ava vedhaka nenyaya yeimmigration iri at the heart and center of my election ari kuitika gore rino chinhu chinodiwa zvikuru nevatsigiri vatrump and zvasangana nekuti ikonomi yemuno haina kumira mushe hakuna mabasa saka vachatoramba vachiita ruzha nenyaya yevanhu ivava kuti ngavadzingwe chinhu chinofadza vatsigiri vavatrump zvikuru hazvii sezvo vanhu vazhinji vacho vavo vedhaka vanhu vanobva kunana latin america kuvamwe vekuafrica kwedu kunana haiti and so on saka handifungi tanzwa zvekupera kwenyaya iyi vaicharamba ichitouya vacharamba vachiedza zvakare kuti vavadzinge vanhu ava especially taakuenda kubvisa nekumaelection
avo vange vari vakelvin manduna vari parunhare muno muwashington dc nestudio 7 Narira kambo kanobva kumbira dzenharira sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairas muzimbabwe vasvika pamazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe 489 madzimai matatu emdc alliance anonzi akashungurudzwa zvakaipisisa nhasi vanomira pamberi pedare redzimhosva vachikumbira kupiwa mukana wokudisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi Yepa nisu zekare manero anazi apo tichukupaje zimwe nao. Ini, ndini tanono kawande, giri Washington DC, ndichiti moswe razakana ka.